That's one is Zuru, Dr. Kupe, that's one is Zuru. Chitera kusanewa kwa kaitua ma MP nebato raure MDCT. Mutemo wangu tezirwa we constitution. Zeki kakwanisa wakufila mafaka nzizao chitezira kumbiro mtemu. Ndo chimiro chiripo. Hii constitutional provision yakatezirwa.
Vasa chiwa makata mbiro osei chitiko chakaiti kane zuro chokuti Dr. Kupe nevamwa waka tora zvigaro zvakasiyiwa nenhengo dzenyu dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende.
Nezuro nyika yose yakashamisika yakava nekukatyamara kukuru nekurepwa kana kubvinywa kwakaita mutemo kubvinywa kwakaita kodzero dzavo sevavhoti vachipinda muparamende. Vanhu vanga vari palisti yeimwe party maelections apfuura. Ndafara stereki Dr. Mashakada vachitaura kuti kutevedzera mutemo weconstitution. Mutemo weconstitution uri pachena panyaya dzezvisarudzo kuti umwe naumwe anopinda musarudzo ari mubati rake rinenge ramuisa palisti iyo veproportional representation. Saka uri palisti ipapo bato iroro ndoronga rakanyoreswa and bato rakanyoreswa ukoko rinonzi MDC Alliance. Hakuna bato rakanyoreswa nesu rakanzi MDCT. MCT itoriko vatori nayo futi palisti pano. Saka nezuro takaona kubwinya kwemutemo kunoshamisa. Takaona kuti nyika yedu shuwa nyaya inogara kutaurwa. Maset institutions are captured. Maset institutions are kuitwa ezanu. Vakuita matiratibva ange nema institutions enyika.
Regai tizwe kuna Dr. Mashakada. Dr. Mashakada, pari kunongedzwa minwa pakuti hazvikusi kuita kwenyu misebato reMDCT asi kuti ZANU PF munoti
politics dzavana vadoko. Politics dzavana vadoko vasati vava mature vasina experience yezvinoitika munyika. Nyaya iyi iri very simple. Hakuna chinhu chinonzi MDC Alliance Party. Inga vakaenda kukoti wana vachiti tiri party tiri bato. Nyaya iyi ikandodismiswa kuti hamuna constitution hamusiri bato. Ndoko inangova wana. Number two, zvitakudzokera tiri kumashure. Number two, tose tinoziva kuti alliance yanga iri alliance yema 7 parties. Chibaba chema parties yese ichocho chainzi MDCT. Ndo MDCT inama MPs aya akarekolewa. Ine kodzero yekureplesa ma MP waya yakarekola. It's very clear. Hatingarambi tichingoita go backwards and forthwards. Tokona kuita politics zvedu kuti izanu ndimunangagwa ichi. But isusu tiripo pakutevedzera constitution yedu sebato ene constitution yenyika yedu yeZimbabwe. Izvi hazvina zvazvichachinja. Tingaplaya to the gallery tikaita sei. Asi hapana zvazvichachinja. Ndo zvatovapo takamirira kuenda kuextraordinary congress yedu. Inga makanzwa vachachwaya vachitoti iwo vakutovawo MDCT.
Vasachwaya tinomboona imi veMDC Alliance muchibuda muparamende muchiprotesta. Zvinhu zvatingaona here zvichiitwa izvi zvekuti nhengo dzenyu dzichabuda muparamende dzichipikisa kupinda kwaita Muzare Kupe nevamwe.
Tinofanira kuzara nemhuri yeZimbabwe nechekuti pamubatanidzwa mutsva. Mubatanidzwa mutsva wako kuparamende uku kugara munyika ndiwe ZANU PF netimu yana Kupe. Ndo mubatanidzwa wako. Opposition iriko kuparamende ndiwe MDC Alliance. Dzakavhoterwa nevanhu ava vato vakuendana vanopinda pazvigaro kuti vatoita zvinoda uswa ndosaka muchiona even kupolad kuya vanenge vari vese vachimboenda kumapurazi vachiona mhuka dzavo nemombe dzavo ndo zvitoripo. Isu tinenge tiri muparamende mapis edu acharamba achiita basa ravo ravakatumwa nevanhu kuita. Saka vanhu vasavhunduka, isu seMDC Alliance tcharamba tichimirira zvido zvavo. Charamba chita zvido zvavo zvekuti zvichafambiswa sei, charamba tiri mero muparamende kana zvichafambiswa sei. Isu tinotungamirirwa nemapoka edu atinawo ari muconstitution medu, the National Council, National Executive. Ndo vanoita decision kuti tofambisa sei pamastrategy akasiyana-siyana zvatinge tichida kuita.